Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kuvateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikunguru 4 2017.
Makateerera muStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti nezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuragidza kusafana iwe tumba mako hamuna upfu kwakuti unoita futi isu zvitu kusafa dai mwenenge aipinda musiculation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musiculation vanhu tiota toona mari mapinda.
Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika Robert Mugabe avakapa sangano reAfrican Union chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva iyo Zimbabwe iri kunetseka nekushaya mari.
Rimwe sangano revechidiki Mbulawayo roita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yemabond notes.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nerimwe yawana kuzvitonga.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Veruzhinji vanoti havasi kufara nekupa African Union mari inoita miriyoni yemadhora kwakaitwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe nezuro panguva iyo mari iri kunetsa munyika. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMugabe nezuro vakapa sangano rembatanidzwa wenyika dziri muAfrica yose reAfrican Union kana kuti AU mari inoita miriyoni remadhora ichashandiswa nesangano iri mukuita basa raro zvichitevera kutengeswa kwakaitwa mombe munyika kuti mari iyi iunganidzwe. Asi veruzhinji vakaita savaCharles Gwata avanogara mumusha weMelbourne muno muHarare vanoti zvanga zvisingakodzere kuti vaMugabe vape AU mari yakawanda kudai veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo munyika. VaGwata vati dai mari iyi yakaiswa mumabhanga umo muri kushayikwa mari zuva nezuva zvaizobatsira kuti vanhu vasarare mumitsetse yekumabhanga vachitsvaga mari.
Kuragidza kusafana iwe tumba mako hamuna upfu kwakuti unoita futi isu zvitu kusafa dai mwenenge aipinda musiculation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musiculation vanhu tiota toona mari mapinda ine zvichikuita makiu tamuka kuma 3 kunobata nhamba $50 zvozvo dai mari yange aipinda musiculation.
Zvataurwa navaGwata zvatsinirwa navatonga emungwena vanogara mumusha weMaobra avo vati vaMugabe vanoziva kuti Zimbabwe haisi kuzoita sarudzo dziri pachena gore rinouya nokudaro vave kuda kugara vakatsindira mwena wemashingishingi.
Mugabe wakanganisa wangabvisi 1 miriyoni zvinhu zvakaoma munyika kudai yaitofanirwa kutoshandiswa something zvekudevelopa nyika yake kwete kuendesa 1 miriyoni ku AU. Waruda protection against my elections at 2018.
Asama Biula Masunda avanogara musha wedziva rasekwa muno muHarare vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa navaMugabe idanho rakanaka chose. Amai Masunda vati Zimbabwe inofanira kugara ichidyidzana zvakanaka nenyika dziri musangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe chete neAU kuitira kuti igozobatsirwawo painenge yave kuda rubatsiro sezvo vaMugabe vasingakwanisi kudyidzana nenyika dziri kumavirira nepamusana pezvirango zvavakatemerwa.
Ndinoona zvakaitwa zvaitwa naPresident vedu vaMugabe chiri chinhu chakakosha chaizvo uye chakanaka because havakwanisi kudyidzana nedzimwe nyika dzekuwest sezvo vakapiwa masanctions kunana England nana America uko.
Zvataurwa namai Masunda zvatsinirwa navakambioni Ngorima vanogara musha weAvonlea muno muHarare vangorima vati vamugabe munhuwo anofanira kugara aine zita rakanaka kumadzawira avo emuAfrica.
Ah, vamugabe vakagonesa zvisingaiti because dzimwe nyika dzinotibetserawo kana tava munguva yekutambudzika. Saka isusu tinofangwa kubetserawo Afrika ndedu inoi. Saka ndatenda zvangu nezvakaitwa navamugabe. Vamugabe vakagonesa chaizvo ipapo.
Asi vaFrancis Sivanda vanogara muHague Park muno muHarare vapokana nezvataurwa namai Masundana vangorima vachiti Zimbabwe nyika isingakoshese masangano ekunze anoibatsira. Vachiti zvakaitwa navamugabe izvi zvakafanana naamai vanogovera muvakidzani hupfu hwese, mhuri yavo yosara ichiziya nenzara.
That is utter nonsense completely. Now ripo ndekuti isusu pachezvedu we've got a lot of people outside in the rural areas who are actually hungry now, right as we speak. But it is what was the one head of state achizopa African Union mari, whereas isusu pachezvedu madonors vari kwadzinga vari kuti hazvasi kuda kuti madonors ave achiparticipata munomu. They think kuti they are politically minded, whatever, they like they got some interest in politics. But ozoona munhu achipa African Union a body that is rich already, over a million, that is inini pachezva ngo handisi kuona kuti zvinotobatsira nyika yedu in other way.
Vamugabe avo vaimbovesa chigaro weAfrican Union vakaudza musangano weAU uri kupindwa muguta guru reEthiopia reAddis Ababa neZuro kuti vakawana rubatsiro rwemombe idzi kubva kunhengo dzebato ravo reZANU-PF pamwe neveruzhinji idzo dzakazotengeswa kuti mari iyi izovepo. Kunyange hazvo pasina kutaurwa kuti mombe chaidzo dzakatengeswa kuti mari iyi iwanikwe ingani, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba raShembengegwi vakaudza bepanhau reHerald kuti mombe dzakatengeswa idzi zviuru nezviuru. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mombe zhinji dzakabviswa idzi imombe dzakatorwa varimi vachena. Panguva yakabvutwa mapurazi avo, varimi avo vakabuda mapurazi avo vasina chavakabata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo veruzhinji vari kuramba vachinetseka nekushaya mari mumabhanga, rimwe sangano revechidiki muBulawayo ratanga chirongwa chekuita ongororo yematambudziko akasiyana-siyana ari kusangana nevanhu nekuda kwekusashandiswa kwemabond notes munyika. Tinodzokorora, nekuda kwekushandiswa kwemabond notes munyika. Mutoreri wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vechidiki vanoti chinangwa chavo ndechekuzoendesa tsvakurudzo yavo kubhanga guru renyika senzira yekuedza kubatsira kupedza matambudziko aya. Mukuru wesangano reYouth Economic Forum vafarika Masiya Mhuru vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuita tsvakurudzo pamusoro pematambudziko ari kutarisana neveruzhinji kubva mukushayikwa kuri kuita mari mumabhangi. Vamasiya Mhuru vati vakazivisa veReserve Bank of Zimbabwe nezvechirongwa chavo vachiti zvakakosha kuti vanhu vese musoro pamwe chete mukuedza kuwana nzira dzekupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika.
Tinofanira kuti tione lasting solution to issue iyoyi. Saka tati isusu tuda kupinda muvanhu. We are think tank, hatiri kuti tizvifungire isusu. But tuda kuti titange tambonzwa kuti vanhu vari kuti chii. Vanhu vataura zvavari kutaura. We will then come up ne document yetichazo compiler tichiendesa ku RBZ. Kuti aiwa RBZ zvatakambotaura zviyazviya taenda tataura nevanhu. Vanhu vari kuti nyaya iripo nde e. Then from there we are then hoping kuti maybe vanogadzira zvemutemo vanoona nezvenyaya idzodzi dzemari vachazotarisawo zviri kutaura vanhu and vozoona kuti vanobatsira sei.
Vamasiya Mhuru avo vanoshandira imwe kambani hombe inogadzira nekutengesa mbatya vanoti vakatanga sangano reYouth Economic Forum nevamwe vavo gore rakapera nechinangwa chekupa vechidiki mikana yekuti vazive nezvemagariro evanhu uye nezveupfumi ukuwo sangano iri richishanda sechipangamazano munyaya idzi. Vachirenje mwoyo avo vanove nhengo yesangano reYouth Economic Forum vati senzira yekuita ongororo yavo vanenge vachitaura neveruzhinji vachivabvunza zvavari kusangana nazvo zuva nezuva mukutsvaga mari kumabhangi.
Vamwe vanhu vane masolutions vanhu vakanyarara vanhu vasiri kutaura. varikutaura tirikuvanzvawo asi toda kuti vamwe vataure tinzvowo vamwe kuti vari kuti kudii tikaisa musoro pamwe chete munhu wese tinouyawo nemasolutions vari nani tichizviita murunyararo hazvisi zvedaka hazvisi zvekunetsana aiwa kugadzirisana tichingotaura tichinzwanana
vamwe vanoti kunze kwekunetseka kuwana mari mumabhangi mamwe matambudziko avatonzwa kubva kuvanhu munguva pfupi yavatanga chirongwa chavo anosanganisira kuti vakuru vakuru vemabhangi akasiyana-siyana havataure nevanhu vachivatsanangurira zvizere pamusoro pedambudziko rekushomeka kwemari vatiwo vakawanda vari kuchema nerekuti mukutsvaga mari kumabhangi vari kurasikirwa nenguva yakakura pamwe nemari shoma yavanenge vainayo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuRBZ kana kusangana reBankers Association of Zimbabwe. Nyika yakatanga kushandisa mari yemabond notes muna mbudzi gore rapera mushure mekunge mukuru weRBZ vaJohn Mangujga vati iyi yaive nzira yekubatsira kugadzirisa kushomeka kwemari yekunze munyika uye izvi zvaizoitika kwenguva pfupi. Vamangujga vakatiwo mabond notes akatadza kushanda zvakanaka vaizosiya basa vanhu munyika pavakabvunzwa kuti vanoda kuti mabond notes ashandiswe here kana kuti kwete vakawanda vakati kwete asi hurumende yakaenderera mberi nekuunza mari iyi ichiti izvi zvaizobatsira pakushayikwa kwemari munyika ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava
Zvizvarwa zveAmerica nhasi zviri kupemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe nyika iyi yawana kuzvitonga kubva kuBritain uko kwakawanikwa musi wa4 chikunguru 1776 vanhu vanopemberera zuva iri nekuita mabiko pamwe nemitambo yakasiyana-siyana nyika yose mutungamiri weAmerica wechimakumi mana neshanu vaDonald Trump vari kutarisirwa kucherechedza zuva ranhasi iri nekuita mabiko pamuzinda wavo weWhite House ayo vachadya nemhuri dzemauto vachizopedzisira nekuona mafireworks. VaTrump vatumirawo mashoko kuvana venyika yavo ekuvashuvira zuva rakanaka. Mapurisa mumaguta mazhinji ematunhu ose enyika anonzi akagadzirira zvakasimba kudzivirira njodzi dzingangoitika pazuva iri dzinosanganisira dzekurwiswa nevanopfurikidza mwero. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere vanoti chinoita kuti America ive nyika yakasiyana nedzimwe nyika hausi upfumi hwayo kwete asi kuti vanhu vayo avo vanogona kugarisana nevauye munyika yavo. Dr. Dendere vanoti izvi zvinogona kuitwa nevana veZimbabwe kana hurumende yakazvipira kushanda nevanhu vose zvine jekerere. Gatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro pezuva rekuzvitonga kweAmerica iri.
Ini nasinanga ndichitoverenga zvakataurwa navaObama paIndependence yemakore maviri apfuura. Vakati chinoita kuti America ive nyika yakanaka isi kuti ine upfumi hwainawo hwakanyanyisa aiwa asi kuti vanhu vari munyika muno vazhinji vacho gore rimwe nerimwe pamwe chete maimmigrants nevakazvarirwa muno vanenge vachida kugadzirisa kuti demokrasi yavo irambe ichiva nyika yakanaka inobvumidza vanhu vavo kuti vabudirire inogadzirisa maopportunities ekuti vana vadiki vaonewo kuti upenyu hwavo hunenge hwakanaka vachikura saka rimwe nerimwe regore America yainocelebrate independence I think vanhu munyika muno vanenge vachionawo machanges akanaka ari kuitika kunyange dzimwe nguva vanhu vachiita kunge zvinhu zvisiri kunyangisa kuchinja hazvo
zvii zvamungati zvingatorwawo nevana vezimbabwe kana nezimbabwe zvinoitwa neAmerica kuti inge iri nyika yakagadzikana
think kuzimbabwe vanhu chavari kuda kunyangisa kuona kuti upenyu hwevanhu haufaniri kuramba uchidzokera kumashure nekuti taakutoona kuti patakanga tiri 1980 nepatava nhasi zviri kwazvo zvakanaka zvaitika asi vazhinji vedu vari kutambura ka tinenge tichitiwo dai hurumende yedu yaiedza kugadzirisa kuti vanhu vazhinji vawanike vachipinda mumiddle class kutambura kuve kushoma asiwo tinopembererawo kuzvitonga kwatinako nekuti kugara munyika yekuti vanhu munenge muchiitwa rusaruraganda hakunakidzi saka izvozvo tinozvikudzawo futi
touyawo panyaya yepatriotism tinonzwa vamwe vachiti zvisaro zveAmerica zvinoda nyika yazvo zvakanyanya munoti iwe muchitarisawo nezimbabwe panyaya dzepatriotism
Ya, ipapo ndinobvumirana nevanhu handisati ndamboona vanhu vanonyanyisa kubva vafara kuda nyika yavo zvakanyanyisa. Asiwo papatriotism ndinoti kubva zvatakaona last year vanhu vachifamba vakatakura mureza weZimbabwe, ndinoona kunge maZimbabweans akawedzera rudo kunyika yavo. I think tirikusvikako.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College. Dr. Chipo Dendere vari paRunare kuMassachusetts muno maAmerica neStudio 7.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
North Korea inoti yabudirira kuparura chirongwa chechombo chayo chinokwanisa kusvika kune dzimwe nyika. Chiitiko chinove chikuru kwazvo muurongwa hweNorth Korea hwekukwidziridza zvombo zvayo zvenyukiya. Zvinoitika kunyangazvo paine yambiro dzekuti isiyane nazvo dziri kubva pasi rose. Chombo ichi icho chakandwa kubva panhandare iri pedyo nemugano wenyika iyi neChina uri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva, chadonhera muJapan muchiitiko charovesa hana vezvematongerwo enyika muJapan uye kuburitsa pachena kukundikana kweChina kutarisisa North Korea.
Vamwe vakuru muhurumende vanoti hurumende yave kuda kuedza kudzora dhora remunyika zvishoma nezvishoma mushure mekunge governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vari kuedza kuita dzimwe hurukuro nebhanga reAfriExim Bank rine muzinda kuEgypt kuti vakwerete imwe mari yekuedzera pamadhora mazana maviri yemabond notes ari kutenderera munyika pari zvino. Mutungamiri webhanga reAfriExim Bank vaBenedict Orama vakaudza vatori venhau kuKigali, Rwanda kuti vakagadzirira kushanda neZimbabwe. Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi hadzina kuwirirana kuti kuda kuwedzera mari yemabond notes kungabatsira here. Pavakaparura mari yemabond notes mukupera kwegore rapera, Dr. Mangudya vakati iyi yainge isiri mari asi kuti zvainge zvakangonangana nekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kana kuti export incentive. Vanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezvoupfumi vatendai biti vanoti vaMangudya havasi kutaurira nyika chokwadi pamashandiro emabond notes.
Danho iri riri kurakidza kuti pavakataura musi wa4 May 2016 vachiti varungoisa a temporal instrument inonzi mabond note in the form of an export incentive inenge isiri mari kwaive kunyepa. Izvi nokuti zviri kuprova zvataitaura paya kuti iyi mari inenge ya permanent.
Vabiti vanotiwo chiri kupa kuti mari ishayikwe mumabhanga inyaya yekuti hurumende iri kungokwereta mari asi isingakwanise kuidzosera.
Kune dzimwe nyika kana uchikwereta unokwereta kuti uvake mugwagwa, unokwereta kuti uvake madhemu, unokwereta kuti uvake mapower stations, because future generations will use mugwagwa, will use national railways, will use magets. So unenge usina kuprejudisa mafuture generations. Asi apa tadzoka kuti taita mazitsotsi.
Mashoko aya atsimirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi vachitungamira nyaya dzedzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano.
Harisiri danho rakanaka. Patakatanga bond note vaMangudya vakati mari bond note vari kuiunza nekuti vada kudzivirira kubuda kwemari kunze kwenyika. Kutaura kuno, bond note riri kutengeswa kuJohannesburg, bond note riri kutengeswa kuBotswana, Zambia, Mozambique. Kana uchiuya kuZimbabwe unopiwa bond note kuti heyo mari yako urikuenda kumusha, ende unoshandisa bond note. Bond note rako tokanganisa kuti mari ipinde muZimbabwe, nekuti pasina bond note pakadai pasina mari iri kubatwa ichiri kunze kuti igare vanhu ichitrade bond note. Bond note takaitaura kuti yafana nelipstick iriswa padachka kuti rinake, harisi rakanaka dachka.
Dr. Mugano vayambirawo kuti kuda kungodhinda mari kuchazokonzera matambudziko makukutu kunyika.
Asi usakanganwa kuti vachinamasa vakadya $4.4 billion. Tanga iro mabhenge vatengesa matreasure bills. Gomba rakacherwa navachinamasi. Saka iye maisa 400 mero mugomba imomo aungarizadzika. Fanda $4.4 billion kuti idzoke back mumabhenge. Iye rakatorwa navachinamasi vabhadhara masalaries. Ende varingoramba vachingotora kuti vari kuno kumureserve bank mune $1 billion. Tiona magwara abuda nereserve bank. overdraft yakadyiwa nehurument saka inochiya sedambudziko remare
asi imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri wesangano reemployers confederation of zimbabwe vakalisto jokonya vanoti kuwedzera mari yemabond notes kunogona kubatsira nyika
I think bond note mawira yakaita it was very well accepted Milan yasenza zvakanaka ikabatsira zvakanaka but namo iripo ndiyo kungoti 200 million yanga irimo haisi enough kuti rambe ichingotenderera munyika of course haisi iyo yose inoramba irimo unowana pana vamwe vanonzwa tinzwa dzinotorawo mari dzichibuda nadzo kunze vachinoita zvakanaka I think zvinhu zvatova long overdue zvokuti de vaipamidzira kana kusvika half a billion zvinotoita nani
Zimbabwe yakatanga kushandisa dhora rekuAmerica nedzimwe mari dzakaita serand, pound, yuan nedzimwe mushure mekunge dhora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vasateerere zvinotaurwa nedzimwe nhengo dzebatorawo reZANU-PF uye muhurumende zvokuti chirongwa chemagutsa checommand agriculture chakaipa. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamatura eGrand Marketing Board GMB muLions Den pedyo nechinoi vamunangagwa vati vanhu havafanirwi kukoshesa mashoko evanhu vanoshoropodza chirongwa chemagutsa. Vamunangagwa vati chibage chemagutsa chinoramba chichingokura varimi vachingokohwa vachiendesa kuGMB vane mashavi ekuchoropodza vachingotaura. Vamunangagwa vati kunyange vamwe vevanoshoropodza chirongwa ichi vakati chirongwa chakaipisisa vanofara nekuti mutungamiri wenyu nyika vaRobert Mugabe vakati chirongwa chakanakisisa
chibagwe chinongokura chichingokura chigokohwewa chigura kujeri vachingotaura saka mutemei chibagwe chomumunda musa taura chimupepo pane vakati iagri culture beautiful culture saka handene tiite zvinhu zvinotibatsira semhuri hapana munhu wani angati anogona kusiwa zvose ndizvi
vamunangagwa vayambira vanoba chibage pamwe nevose vanoda kupiringisha chirongwa chemagutsa kuti vanofira mujeri
zvino tikawana mwana wezimbabwe anopingendare nyaya iyi tomutase tinava
Musoja anonzi Major General retired Zimundi.
Ndemukuru wamajenda aita musoja.
Zimundi
ndiye anochengeta majeri. Kana wapingendere unenge watofunga kundoda kuenda kwavaZimundi.
Vakapanobata chigaro chegurukota rezvekurima vaDouglas Mumbeshora vachoropodza kuita kwevashandi veGMB ava vari kunzi vari kuramba chibage chevarimi vachiti chichiri chinyoro asi chibage chimwe chete chinozobvumwa kana chaenda nevanotenga chibage vakazvimiririra avo vari kutenga chibage pedyo nematura eGMB.
Vapana kunzi chine mwe chakondendi yakakura chikaenda apa rubatungaura pa 200 meters away. Wotengesa kumakoronyera aya ndizvo makoronyera ari kuyaa kuzvishandisopinda pano pagmb mamwe macomplains atiri kunzwa ati tiida kuti zviri kupamiswa sezvo mamwe maadvocates euori honorable vice president zvanzi mamwe matraka akasvika akabhadhara $100 achapinda mupiu yekuendesa kumoisa testing vaakutonzivadhai
munyori mubazi rezvekurima varinson chitsiko vazivisa varimi kuti vanofanirwa kupiwa mari zvikamu 20 kubva muzana pavanenge vaendesa chibage chavo kuGMB imwe yacho vozopuhwa mukati memavhiki maviri kunyange hurumende iri kuridza hwamanda ichiti chirongwa chemagutsa chiri kubudirira musangano wanhasi wekuda kuona zviri kunyatsoitika kumatura eGMB waratidza kuti pane zvipingamupinyi zvakawanda zvinosanganisira uori hwevashandi veGMB kushayikwa kwemotokari dzinotakura chibage kuenda kuGMB uye kusabhadharwa kwevarimi nenguva ndakamirira studio 7 muLions Den ndini Arthur Chigoriwa
Masangano vechidiki arikuenderera mberi neurongwa hwawo hwekurudzira vechidiki munyika kuti vanyerose kuitira kuti vagokwanisa kuvhota muzarudzo dza2018. Vadzidzi vezvikoro zvepamusorosoro vakaparura urongwa hwekukurudzira vadzidzi kuti vanovhota svondo rapera pasi pechirongwa chehashtag mudzidzi vhota. Tungamiri ngomo weStudio 7 abata vaItai Machakaire vesangano reZimbabwe yadzoka avanoti vari kufara nekuzvipira kwevechidiki ava kuvhota gore rinouya.
Tikaona wechidiki wemuzvikoro zvepamusoro ava wapindira munyaya iyi, tinobva tanyatsotanga kuona kuti wavhurika pfungwa, wakunyatsa kuona, uye zvinotikoshera kuti mumutsarudzo dzakati wandei dzatakaita mumashurumu wechidiki wanenge nguva tisina tariro, vasina chiwimbo nekupinda musarudzo. Saka kupinda kwavo nekukurudzirana uku kunonyatsotiratidza pachena kuti vanenge vakuona kuti zvine pundutso.
Mukufamba kwenyu muchikurukura nevechidiki apa, mungati here mune chivimbo muri kugutsikana kuti vachange vachivhota neuwandu hwavo?
Chokwadi, chiripo ndechekunyatsoti vechidiki vari kunyatsoona kuti mamirira aita nyika atsitsirira ivo kunyanya kudarika kutsitsirira kwaita wabve zero. Saka tiri kunyatsoona chaizvo chaizvo kuti wechidiki vari kunyatsoona kuti vakasapindira munyaya iyi hakuna kureba kwavanogona kuenda, nekuti hapana remangwana rakanyatsojeka retiri kuti vari kuurawa vakutanga ivo kuona, zvichibva kune zvavari kutitaurira isu mukukurukura kwetiri kuita navo netiri kufamba.
Pane zvimhingamupini zvamuri kusanganawo nazvo here?
Ndingati isusu se Zimbabwe yadzoka muitiro wetiri kuita hatisati hedu tati tasangana nechetingati chimhingamupini, nekuti tiri kutarisana nemunhu ari kurwadziwa nemamiriro akaita zvinhu. Tiri kusangana nevechidiki vari mumamiriro ezvinhu ari kurwadza. Saka ivavo ndivo vetiri kunyanya kuenda tichinotaura navo, takanangana navo tichishandisa nzira dzisinganyanyoonekwi zvadzo nevanotirwisa wezano vari kuti vatikanganise pane pedzisiti.
VaItai Machakaire ndive sangano reZimbabwe yadzoka vanga vachitaura natungamiri ngomo weStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwa nemasangano evechidiki mukukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001202465 0318, kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni tungamiri ngomo.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakapa sangano reAfrican Union chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva iyo Zimbabwe iri kunetseka nekushayiwa mari.
Rimwe sangano revechidiki muBulawayo roita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yemabond notes mumabhanga.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe yaona kuzvitonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vatereri tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 4 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF letheswa icala lokwethusela abantu lokubalela ukuba baye emhlanganweni yamanye amabandla ezombusazwe.
Akusadini ukukhunjuzwa omntana. I think sebebonile ukuthi kuyisikhathi esifanele ukuthi bavote ukuthi bahambe beyerejista ukuthi besebenzele ikusasa labo. We are working tirelessly. Engingakusho we are working tirelessly even nasema-university, polytechnic, NASP and then MSU.
Inhlanganiso ezimele abasakhulayo ziyaqhubeka ngomkhankaso wazo wokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ngobunengi ukuyavota kukhetho lomnyaka ozayo. Abantu bele Melika lamuhla bajabulela ukuthola kwaleli lizwe inkululeko embusweni weleBhilitane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF letheswa icala lokwethusela abantu lokubalela ukuba baye emhlanganweni yamanye amabandla ezombusazwe eCholocho, njalo abenza lesi sihluku babikwa kuyizakhamizi ezaziwayo zisebenzelana lelunga leziphathamandla zebandla elibusayo. Unompumelelo Moyo sipha loludaba ngokugcweleyo eseCholocho.
Imbiko le ivele emhlanganweni obizwe libandla lezaphu emakhaza, lapho abantu bebesethuselwa betshelwa ukuba bengayi kulumhlangano. Izakhamizi zemakhaza zithi kulondoda owaziwayo osebenzelana lelunga ledale leCholocho South okade ehamba esethusela ukuthi abantu abazangena lumhlangano bazavalelwa phandle kohlelo lokutholisa abantu ukudla. Usobhuku wemakhaza umnumzana Sikeleto Mkhwananzi uthe ibandla elibusayo limcala ngokwamukela amalunga ebandla lezaphu emzini wakhe bethi usengumthengisi.
Bathe bona igama elikhulu, bathe bona mina sengumthengisi, sengithengisa izana, mina sengiwane sengiwezaphu. Ikho lokhu ngathi mina hayi, angifica ukuthi hayi ngivela basambhisanga. Ukunuza ngokuthi bathi bona mina ngalingenise ngangeniselani izaphu lapho, uthi mina sengizenza bani lapho esigodweni kathi usebhuku omkhulu womakhaya.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kubandla lezaphu eCholocho unkosikazi Phayina Khuphe uthe kuyadanisa ukuba ngensuku zalamuhla lokhe kusaselabantu abaziwayo esigabeni abahlukuluza abanye ngokuthi basekela amanye amabandla.
Lami ngomunye wababelokujana ngayisentiyazi kakuya yonale indawo ngathola ukuthi kuthiwa omama bayethuselwa kule indawo bayesaba ukukhuluma ukuthi abafuni abangakufuniyo. Ngiyafisa ukuthi omama bonke ngaba baba nesibindi sokuba bazikhulule kuthi njengoba siya ku-election ka-2018 kuyenalo umnyaka ozayo sibone ukuba siyathatha abantwa bethu sihambe siyovota sikhiphe izandla. Angesikhali ukuthi izandla siyikhiphe na singesaba singethuselwa. Ukhulu sekhulile
mtshelenzenindlela. Umkhokheli webutho lezipra Veterans Trust umnumzana Benny Ncube uthe ukuncindezelwa emhlubuleni weMandebeleni kuphambili njalo kwenziwa libandla elibusayo ethi njengebutho elakhulula ilizwe abasoke bavume abantu behlukuluzwa. Obona ngezamasiko kubandla lezaphu umnumzana Cosmas Zenzo Mafu uthe labo abethusela abantu bachitha isikhathi ngoba kukhetho oluzayo amabandla aphikisayo ayakuya kukhetho eyimbuma ethi labo abahlukuluza abantu bazaswela umlindi wokucatsha ngo 2018.
Umumo lo ukhona phakathi kwenu yabona ababala yamaphephandaba nabalalela amawayilesi yes ukuthi kunento okuthiwa yokubambana kwamabandla ehlukeneyo kwezepolitiki ama-opposition party kuliqiniso lokho ngilapha namhlanje esigabeni semakhasi ukuthi ngizefakaza ukuthi ubukhokheli bezaphu buthunywe libandla buphathekile buphakathi kwenkulumo lezo.
Amabandla ezombusazwe eZimbabwe aseqalile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo lo manje abantu besesabela udlakela oluvame ukubangelwa libandla elibusayo. Iningi labantu lokhe lilinde ukubhalisa ukuvota ngaphansi kohlelo olutsha lwemitshina yangalezi insuku eye-biometric voter registration i-BVR. Emakhaza bathe abasoke bavumela ukuhlukuluzwa kuyiwa ekhethweni kumnyaka ozayo ngoba umuntu oyethusela abanye bayamazi njalo bazambophisa. Ngimele iStudio 7 isecholotsho emakhaza ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba lezokhetho. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wazo wokukhuthaza untanga ukuthi babhalise ngobunengi ukuze bayevota kukhetho lomnyaka ozayo. Abafundi bezikolo zemfundo yaphezulu labo bangene kumkhankaso lo ngeviki edluleyo phansi kwesihloko esithi Mudzidzi Vota Sifundi Vota. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
As long the time has come ukuthi kube le voter registration, we'll make sure ukuthi intanga wonke ozelwe from 1997 ngoMay uyahamba isiya register as a voter because they are eligible to vote. And nxa sihamba emaphandleni kakhulu noma khonapha emadolobheni ingumsebenzi omuhle esiwenzayo oyemukelwa ngomntanga. Ngikhumbula nje amalanga adlulileyo ngisebhulawayo bengixoxisana nomntanga nje benatha utshwala. Ngibabuza nje ukuthi kanti bafowethu libananatha utshwala lithini ngesimo esenzakalayo. Nkomo akusadingi kukhunjuzwa omntanga. I think sebebonile ukuthi kuyisikhathi esifaneleyo ukuthi bavote ukuthi bahambe beyeregister ukuthi besebenzele ikusasa labo. We are working tirelessly. Engingakutsho ukuthi we are working tirelessly even nasema-university, polytechnic, NUST, and then NSU, and then nalapho Inter-Teachers College. Bakhona ontanga esilabo ku-organization yethu abakhuthaza abanye ontanga abasema-university ukuthi labe ngabantu abaphatheka kulolu ukhetho oluzayo.
Bayathembisa yini ukuthi bazabhalisa bavote ngobunengi injalo bethembisa benjalo nxa ukuthi bayathembisa bakhona yini abathi bazavotela ibandla lezanu PF bakhona abathi bazavotela amabandla aphikisayo?
Akula ntanga kaChesu who is prepared to vote for izanu PF. Ngifuna ukutshela iqiniso lokho kusobala Nkomo. Akula ntanga who is prepared to vote izanu PF. Ngenanzelele esihlanganweni wabontanga okwenziwa emudeni emdala
ngatshenzwa izani PF. Kuthe ngisile kakhulu ukuthi ngesikhathi uPresident kade ekhuluma uNgabe, ontanga baqalisa ukushayela ingoma ekade iopposite of what the president was addressing to. So kutshengisele ukuthi ontanga kabaselasifiso.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nyoni owenhlanganiso ye Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe obexoxa le Studio 7 ekwaBulawayo. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Lionel Dineka obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamuhla. Umuyi ufe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanye njalo ubekwe eplazini likayise eGwanda. Abakhulume emngcwabeni kaDineka abagoqela umnumzana Thandeko Zintimkandla yena owake waba ngumeya wedolobho leGwanda laye bachaze umuyi njengendoda ebezimisele kakhulu kumzabalazo wombusaso wembusazwe kaZulu. Abantu belemelika lamhla bajabulele ukuthola kwalelo lizwe inkululeko elaliphansi kombuso weBhilitani. Ngaleli langa izalwane zeMelika zithatha leli thuba ukuthi zihloniphe ukwenziwa yilabo abaletha uzibuse abagoqela umnumzana Thomas Jefferson waloba isivumelwano seDeclaration of Independence. Isivumelwano lesi sathathelwa phezulu inhlanganiso yeContinental Congress eyathi uZulu wayencindezelwe okumangalisayo iBhilitani. Nesikhatshana amalunga eContinental Congress angamachumi amahlanu lasithupha i-56 ahlala phansi avumelana ukuthi eMelika lithethe nyathelo elihle ukuba uZulu aphume embusweni weBhilitane. Lamhlanje uZulu uthakazelela ilanga leli ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela umlilo ovuthayo othiwe ngemfanelo obizwa kuthiwa ngama-fireworks. Kuzokuba njalo ukuhlangana kwemuli ezihamba-hamba indawo ezitshiyeneyo lokunye okunjalo. Kambe leli langa liyafana yini lokuthakazelela uzibuse weZimbabwe? Umnumzana Jerry Dumane sizalwane seZimbabwe sihlala ePhiladelphia uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Ima ukhangele kahle uzibuse labaMelika ngibona ngathi kule gama abelithi patriotism or patriotic ngiyibona ngathi abelungu abajabulela kakhulu independence wabo babambene ilanga njalo abantu abathakazelela ukuhlanganisa imuli lokuthatha isikhathi nje ucabanga ukuthi kanti sifike enjani lapha esikhona ngobani mele sibabone. So lalawe ngathi ama similarities masikhangela kithi eZimbabwe. Yes, siyathokoza sibili sikhuluma ngalaba abahamba balwela ilizwe, siyababonga. But masikhangele ngapha indlela abathokoza ngakhona, abacelebrate ngakhona, kulo mehluko nje kancane. Ngibona ngathi ngapha nje mangikhangele kungcono igama leli ngilisebenzisa ngoba ngibona ngathi ilizwe libambile, abantu bahlangene njalo lesizathu sokuhlangana sikhona basijabulela. Siyadliwa kulala sort of my fireworks, wonke umuntu imuli zonke abantu bahlangana baphuma ngaphandle bejabulela.
Nxa sikhangeleke eZimbabwe-ke eZimbabwe kume njani?
Ayi, masikhangele kithi eZimbabwe ngibona ngathi abantu abasabambananga, abantu abasaboni ukuthi kanti ilizwe salilwelani, abantu abahleli kabuhlungu, abantu abathokozanga, abantu sebefisa lokuphuma elizweni. So konke lokhu sokuhlangene kwenza ukuthi abantu bengathi nje badatshukele ngoba uthokoza kusabonakala. Njalo-ke kuwe nje umehluke ngubona, but I guess from a standpoint yalaba ababusayo yibo kuyabo ku-right konke okuhlangene, but abantu emphakathini hayi abathokozanga babantu.
Alo-ke ngumnumzana Jerry Dumane isizalwane seZimbabwe sihlala ePhiladelphia ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le ePhiladelphia. ku live talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwethe connection sixoxa ngenkuthazo enziwa ngabatsha yokubhalisa ukuvota ngasikhathi sinye ilizwe lemelika lithakazelela uzivuse siqathanisa kwenziwa ngabatsha kwezombusazwe emazweni omabili. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa kwele Germany abikwa eqinisa ezomvikela edolobheni leHamburg lapho okwenzelwa khona umhlangano wamazwe athuthukileyo owe G20 Summit ngempelaviki. Lumhlangano okhangelelwe ukuba lokufuthelana ngoba umongameli Donald Trump wele Melika lomkhokheli wele German uChancellor Angela Merkel bengavumelani kuzibopho zokuthengiselana kanye lezokuphathwa kwenguquko yomkhathi. Ele Russia lele China asevumelane ukuthi kumele ele North Korea lijeziswe ngemva kokulinga njalo isikhali sayo semissile lokuqhubeka ngenhlelo zalo zenuclear lokhu kubikwe ngumongameli Vladimir Putin wele Russia. Lamhla kuhlelo lwezenotho ekuqhubekeni kokusilela kwemali emabhanga inhlanganiso yabasakhulayo ebona ngezenotho eye Youth Economic Forum ithi isiyenze ucwaningo oluhlaziya indubo eziphathelane lokugcwala kwabantu emabhanga bedinga imali. Linhlanganiso ithi uZulu uthwele kanzima emabhanga lapho aselala khona, atshone khona, kungela zambuzi, amanzi okunatha lokunye okunenginengi njalo leziphathamandla zemabhanga zikhanya zingaphathisi muntu. Sixoxe lomgoqi wenhlelo zenhlanganiso le umnumzana Farai Masiamuru othi lokhu besaqoqa impumela yocwaningo lwabo.
Ngiqala ngokuthi thina sibizwa kuthiwa si-Youth Empowerment Forum, ngokwethu siyi-think tank angithi. Esikwenzileyo ukuthi sikhangelile ukuthi abantu balohlupho lokuthi bathole imali angithi, lento nje abahlangana lazo nxa besiyadinga imali yona leyo. And then into esiyitholeyo ukuthi sesihamba sibuza imibuzo efana lokuthi lapho abadinga khona imali leyi ngisithi emabhanga ngabantu yini abayenelisa ukuncedwa ngezambuzi njengoba babelanda ibhenki bethu bezodinga imali betshona bemile khonapho. Angithi bayincedwa yini ngezambuzi labo ukuthi nxa sebephathekile ibhanga liyabasiza kwakuqala. Okwesibili kwaba yikuthi nxa bemile khonaphana njengesikhathi lesi esikizo kuyagodola bathola yini lapho kokucatshiswa yini yilaba bantu abawalandela ukuthi bazobanika imali. Okwesithathu sakhayela i-security consent bavukela abantu laba ekuseni belanda amabhenki. Ibhenki layo iyabanakanela yini ukuthi bonke abantu laba njengoba bebuya amabhenki abo banakane bakhangelwe yini ukuthi laba baphanjaniswa yini ngotsotsi. Basically yinto esikade sizikhangele sakhondaksa ke singena ngama-questions lawa ebantwini sadinga i-information yethu le sithe ngokuyithola sasesiyihlanganisa ngasekafiki ku-conclusion yokuthi sithi singanika i-summary yokuthi sithi okay yikho lokhu esikunjani esikutholile. Safuna ukuthi siyikhangele siyihlalele phansi i-information njengoba ibidingwa ngabantu abaningi abathiyeniyo siyikhangelile sisho ukuthi hayi esi iconclusion esi abantu abafike abaningi abakhala ngalokhu ngendaba le mali.
Manje lijonge ukuthi nxa selitholile laqeda konke elikwenzayo uZulu uzafinyelela njani information yona le?
Ukuthi uZulu uzayithola njani? Thina abantu esikhuluma labo esibonisana esikhangela ukuthi sikhulumisane labo yibo ababona laba abamabhanga yibo abantu esikhale ukuthi sikhulumisane labo ukuthi bona basiphe bona ukuthi bona njengoba thina sithole lokho engxa mhlawumbe kabakwazi njengomphakathi singakwanisa ukusola sithi amabhanga leyo nto bayayazi kodwa engxa bengayazi sisenze ukuthi kube betsengisele labo bephume egcenda hayi into le kumbe bayayazi kumbe kabanjani kumbe kabayazi bona ayiba babeza kutsho labo bekuthengisile njengoba thina sebe sesiyiphumisile indaba I mean like ama-conclusion omphakathi.
Kodwa khona ngokubona kwenu kunjani lapha emabhanga ikakhulu khona ukuthi abantu bayalala emabhanga ngabanye ngabatshona khona likubone njalo kuthole kungumomja
into nje ukuthi amalanga angikhona eqinisweni akafani kwesinye isikhathi ama-cues lawa awatholi kwesinye isikhathi awathola thina nje sibe silesicelo nje emabhangeni esokuthi ungabe bengenelisa ukuthi at least benika abantu ama-lump sum singathi ngelanga bethi bona bathi bale-cash limit ye-$50 waye bengahlanganisi imali yona leyana kumbe ngeviki benika abantu i-lump sum ukwenzela ukuthi labo bengabi kungabi lama-bank fees amade one two kungastrain ama-social relations.
Nxa usithi kungastrain ama-social relations uthini kahle
ngisho nje khona ukuthi kanti kathesomakhelwane phela abasadlisani kuhle ngokuthi uyabuze ukupereda imali namhla 50 cents ukuthi ngicele 50 cents ngeke ngiyedrobheni ngiyadinga imali uphenduke usugagasa suthi angiyitholanga kusasuyenze njalo awuyitholanga lapha senzela ukuthi uZulu enelise ukuhlalisana kuhle sikwanise nje ukuthi nje sihlalisane singahlutshwa ngezinye izinto ubona abamabhanga benganika esithi ngama-official statements kuba lula emuntwini wonke ukuthi ekwazi iposition yesimo semali le.
Kodwa ngokubona kwenu udubo lolu luseduze yini ukuthi luzaphela kumbe ludubo oluzaqhela sibona umnyaka usiyaphela sokulama-bonus sokukubi kakhulu?
Ngathi ngumsebenzi kaZulu singakafiki kundaba ye-bonus umsebenzi wokuzi kaZulu ukuthi uZulu siphathiseni sonke singela kubandlululana singasebenzisi ukuthi phombe ipolitiki hayi sibonisane ukuthi siqeda udubo ngoba udubo alukho emzini womuntu oyedwa lusemzini womuntu wonke alubandlululanga udubo lolu.
Alo ke ngumnumzana Farai Masia Muru umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-Youth Economic Empowerment Forum obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eBulawayo. Owake waba ngumsekeli wenhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano umnumzana Arthur Mutambara usethule ugwalo olulesihloko esithi In Search of the Elusive Zimbabwean Dream kusitsho ukuzingela iZimbabwe elokhu isala ukutholakala. Lokhu ngokwesibili ukuba uMtambara ethule lolu gwalo aqala walethula ngeviki edluleyo eHarare. UMtambara utshele izikhwicamfundo izifundiswa abezombusazwe lezalane zeZimbabwe ebezisembuthanweni wokwethula lolu gwalo eJohannesburg ukuthi injongo yalolu gwalo yikwethula amaqhinga angasetshenziswa ukufeza amaphupho abantu ababelawo ngeZimbabwe ngesikhathi ithola uzibuse. Okuninga sikuzweni kuBenedictine Hlapho isiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugwalo lwakhe lolu olamakhasi edlula amakhulu amabili 249 pages, umnumzana Mtambara uzibuza iziphendula ngokuthi yaya ngaphi iZimbabwe eyalwelwa ngabaningi izinkulungwane zalahlekelwa zimpilo. Uveza ubunono beZimbabwe ngo-1980 ngomnotho, inala kanye le mali okwakugxozisa omakhelwane indenda. Umtambara ke uthi umbuzo omkhulu ukuthi latshotshwa ngubani leli phupho.
What is the Zimbabwean dream? Peace, stability, equality, freedom.
Lithini iphupho leZimbabwe? Ukuthula, ukuhlaliseka, ukulingana, inkululeko, umbuso okhululekileyo onakakela wonke umuntu. Kulokuthula yini phakathi kwakho lomakhelwane? Kulokuthula yini elizweni? Awubatshayi yini abawamanye amabandla? Inkululeko kufanele ikholiswe nguye wonke umuntu.
Lolu gwalo lulandisa njalo ngosekonakele lubuye luqakathekise ukuthi sekuyisikhathi sokuyalidinga leli phupho leZimbabwe kawonke wonke umnotho lezombusazwe okusiza wonke umuntu.
Inclusive economic growth, inclusive
umnotho welizwe owabelanwa ngokulinganayo, impumelelo yakhe wonke umuntu eZimbabwe konke lokho asika kubona eminyakeni yakuqala kazibuse kwangena igugurawundi eminyakeni esithanda kwedlula kiyo amabandla aphikisayo adliswa imbuya ngoluthi abantu abalalo ilungelo lokwethula imibono lokubuthana umbuso wakhona ngowabalutshwana intuthuko yakhona ngencosana
umnumzana mtambara uqhubeka kulolu gwalo elandisa imbali yosendo lwakhe akhulume njalo ngempilo yakhe esasengumfundi kuze kube ngesikhathi esengumsekeli kamkhokheli kahulumende uhulumende omanyano lolu gwalo soluthole kunconywa kakhulu izifundiswa labantukazana umkhokheli we-University of Johannesburg usiqamfundo Tshilidzi Marwala uthi ugwalo lolu lukhombisa khona ukuthi umtambara ulesiphiwo sokukhokhela
And I know you are going to be appointed as
Ngiyakwazi ukuthi uzaphiwa inhlonipho yokuba ngumbalisi ohloniphekayo e-University of Johannesburg. Omunye wemisebenzi emikhulu esiza kupha yona yikukhokhela ezinye inkokheli zethu. Sikhokhele singene kuntuthuko enkulu eyesine.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthuma Moere yena uthi kuqakathekile ukuthi sande isifiso sokuloba eZimbabwe ukuze imbali yokwenzakalayo ingalahleki.
We need to celebrate Arthur for writing because some of
Kufanele simchayele izandla uArthur ngokubhala ngoba iningi lendaba zethu ziphelela engqondweni. Iningi lamangcwaba lithwele indaba ezinkulu ezingakhulunywanga eziveza ukuthi singobani, sivelaphi njalo siyapi.
Le yinto ayigcizelelwa njalo nguye umnumzana Mtambara yena uthi isizwe esingelamkhuba ukuloba nokubala sizajabalala ngoba iningi lempendulo zokuhluphayo zitholakala ekubaleni. Ngelesithu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lamhla linanza uzibuze. Mhlaka 2 ngoNtulikazi 1776, inhlanganiso yeContinental Congress yathatha isinqumo sokuthi ilizwe leMelika libe lozibuze. Ngensuku ezimbili ezalandelayo, ababemele izabelo ezilijumi lantathu ezazibuswa yiBhilithani zamukela isinqumo sikazibuse esalotshwa nguThomas Jefferson. ELeMelika lathatha isinqumo lesi ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu lempilo yabantu njalo kube lenhlalakahle. UJefferson wakubeka sobala ukuthi kulamalungelo okungamelanga aphiwe abantu nguhulumende ngoba ngamalungelo abazalwa lawo. Amalungelo la akumelanga ukuthi uhulumende adlale ngawo. UJefferson waphinda wakubeka sobala ukuba kulungile ukwenza umvukela wokuzikhulula nxa abantu bencindezelwe okumangalisayo. Ngakho ke eLeMelika lithi kwakulungile kakhulu ukuthi abantu bazikhulule embusweni welizwe leBhilithani. ELeMelika lithi kwakungela ndlela abantu ababengawuvikela umvukela lo ngoba kwakumele balwisane lokuncindezelwa okwakubenza ukuthi babe ngabantukazana. Abaloba isivumelwano sikazibuse se-Declaration of Independence ababengamajumi amahlanu lasithupha 56 benza lokhu bekwazi ukuthi bengagwetshelwa ukulengiswa nguhulumende weBhilithani. Omdala phakathi kwabo uBenjamin Franklin wakubeka sobala ukuba kumele babambane okumangalisayo ngoba bangalengiswa munye ngamunye nguhulumende weBhilithani. Ngelanga lokuthakazelela uzibuse, izizalwane zeMelika zithatha leli thuba ukuba zihloniphe okwenziwa yilabo abaletha uzibuse. ELeMelika lithi liyananzelela ukuba amalungelo atholwa ngabantu elizweni leli kawasiwo abo bodwa ngoba uZulu emhlabeni wonke jikelele ufuna ukukhululeka.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Siyathanda izinto ezimnandi, ingoma emnandi, ingoma ka-DJ Tira isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ibandla leZANU-PF seletheswa umlando wokwethusela abantu lokuba lela ukuba baye emihlanganweni yamanye amabandla. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wazo wokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ngobuningi ukuze bayevota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.